Mumashoko kuvatorwe nawo banga reRBZ razivisa kuti rinenge rave nemari yendarama yemadhora maviri inenge ichishanda neiripo kare yebepa ye$2 bond note svondo rinouya nemuswe muvhuro. Banga iri rinotiwo kuchauya ine mari yemadhora mashanu inenge ichingoshandiswawo neiripo iko zvino. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari vari mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai Biti vanoti mari idzi hadzishande zvachose. Vabiti vanotiwo zviri nani kuti vanhu vashandise havo dhora rekuAmerica nekuti havana chivimbo nemari yemuZimbabwe.
Kutanga kwegore tanga tine mari yainzi maUS$ nemaranda. Musi wa20 February ndobva taintroduce ine mari yanga yakunzi RTGS$. Tatagara tine bond muna June vakachinja futi vakaita nemari enew currency. Inyika ipi inoita inochinja currency 3 times pagore? Chiripo muEconomics ndechekuti hazvina kana basa mari yaunoshandisa. Mangwana chaiyo togona kushandisa Chinese renminbi, mangwana chaiyo togona kushandisa Japanese yuan. As long as pasina maeconomic fundamentals hapana kwamuri kuenda. Zimbabwe yanga imbori ne Zimbabwe dollar yanga yakasimba 1:1 nebritish pound muna 1980. Vakaikanganisa varume ivavava. Economics is not profit yekuti unonamata woita hope. Economics is about strategy. Makamboona bhora reraimbotambwa neblack rhinos kudhara rekuti unongorova kumberi jerichidaona maronga nyangera ogomhanya. Ndo economics dzudzana namutori ngube. It's a waste of time. It's making us suffer.
Asi vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vakalisto Jokonya vanoti havaone chakaipa kuti vanhu vawane mari yekushandisa.
Hazvisi zvinhu zvitsva nyika yazviona izvozvo. Takato vane Zimbabwe dhora kudhara zvichisevenza wedza vachiri tibhondi chii kana kuti RTG zvanga zvatovapo kare. Chaakuitwa apa kuona kwedu ndechekuti isvo vaakupinda imwe mari yopinda zvemumaketi kuitira kuti vanhu vasashoterwa nemari. Izvo zvakanaka, asi chandafara nacho ndechekuti havasi kuzoprinda mari dzakakurisisa. Vari kuprinda idzo ma$2 nema$5. Izvo zvakanakira pakuti vanhu varege kuita zvatakamboita kare mu2008 yekuti hatava namatrillioni maziriyoni whatever. Zvinobva zvaunza inflation, maprize obva akwira. Asi apa pavaunza mari yakati wandei yavari kuunza vanoramba vachiunza iri nedrim nation week. Saka vakaunza inoreva kuti haugoni ukaida kuti uitere mazimari akawandisa unenge wototora kana chikochikari chokufamba wakatakura mari dzacho.
Mamwe makambani munyika anonzi ari kubhadharisa vanhu nemari yekuAmerica kunyange hazvo mutemo westatutary instrument 212/2019 usingavape mvumo sezvinoitwa kumakambani akaita seair Zimbabwe anonzi anogona kutengesera vekunze matikiti endege nemari dzekuAmerica. Asi mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatenda kuti vamwe vana muzvina bhizimisi vari kubhadharisa vanhu nemari dzekunze.
Chinoitika ndechekuti zvagara zvinonetsa kuti kana vanhu vamboravira kushandisa mazisa kuti vagozobva vonoshandisa imwe mari zvinenge zvinoti remei sekuongorora kwatakaita kune nyika dzakamboshandisa mazisa. Mukazvicherechedza zvinoizvi nyika yakaunza mari yayo zimudhola uyezve mumazuva mashomanene anotevera mukuru wereserve bank vachadira mari inosvika bhiriyoni cash inenge ichizotenderera munyika kusanganisira nematambudziko anga asanganikwa nawo neveruzhinji pakuwana mari vachichajwa mapesendeji anosvika ku40-60% kuti vaone cash.
Mashoko aya atsinhirwawo nameya weguta reHarare vaHerbert Gomba avaudza Studio 7 kuti kanzuri yavo yave kudawo kubvumidzwa kuti ibhadharise vanhu nemari yekunze.
Inyaya yekuti hurumende yakapa malicenses kumakambani vese vakapuwa mvumo nehurumende kuti vanga vachitengesa maproducts avo in foreign currency. Maembassies vanofanira kugadzira in foreign currency. Kune mamwe makambani anogadzira mafast food akaita sana chikenini mamwe acho nemamwe afanira anga achitibhadhara in foreign currency. Vese vakaautorizedwa ndoo ati kuti isusiwo chitibhadharaiwo in forex kanzuri yenyu.
mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vagara vachiyambira kuti vachatora matano akaomarara kune vanhu vanodhurisa zvinhu asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.